Icho kwadi kuti nguva dzese patinochinja season, patinobva mu dry season kupinda season, kana kuti iko zvinoita kupedzisa takapedza rain season takupinda season, panisa critical shortage yemvura. Saka izvozvo zvinonyanya kuti onyanya kune vechidiki, especially vari pasi pemakore ema, vanobva vadhererwa zvikuru nezvirwere zveemanyoka izvi, kunyanya yatinoti common diarrhea. Asi zvakare zvinana dzese pari zvino tichiri kurwisana nedambudziko retyphoid muhara. Hongu takaita hedu nhomba dziya dzekudzivirira kwazvose netyphoid. Asi kana tisiri kubatsiriswa nekuwanika kwemvura, hatina manje garanti yekuti zvinoramba zvisipo zvirwere izvozvo. Kana tangonzwa kuti kuri kushomeka mvura, isusu kuno kuutano tinenge tisina kugarisika zvakanaka. Zvisinei, tiri kuona kuti idambudziko richaramba kwenguva yakati kuti, nekuti nguva yese yatanga tiri kungotaura nyaya yezvirwere zvemanyoka izvozvi, hatisati tanyatso kuwedzeredzwa kwekuwanikwa kwemvura pane kana guta rimwe chete zvaro.
Kuti vanhu vawanikwe vakachengetedzeka, vanofanira kuita sei pamvura shoma yavanenge vainayo kuti vasazowanikwe vachibatwa nezvirwere izvozvi zvemanyoka?
Tiri kuramba tichikurudzira vanhu kuti individual family level kana community level ichengetedzai mvura yamuinayo. Kana muine chibhorani amuri kushandisa, mabhoho iwayo ngatitoonai kuti chengetedza aranda achitipa mvura. Kana kuwana mvura, tinogara tichingotaura kuno kubazi reutano kuti kuwana mvura yekushandisa mumba, kunyanya yekunwa, kunyanya inochenesa zvikafu zvatinodya zvisina kubikwa, masaladi, mafruits. Mvura iyoyo kungei pamuri kuishandisa, kurunga kwatinotaura kushaidza kana kuti kuikanda mushonga wechlorine. Chlorine unowanikwa ari mapiritsi atinoti maaquatabs, zvakare iri tumvura tinonzi water gut tinotengeswa mumafama. Inowanikwa zvakare iri diki yakangozi regular, tinongokanda wemashoma echlorine iyoyo. Zvinobatsira kuuraya utaya kuitira kuti tisarware nezvirwere izvi.
Nzvimbo dzamuri kunyanyoona dziri kuwanikwa veruzhinji nyanya vechidiki vachibatwa nechirwere chemanyoka ndedzipi?
Tinototreka zvirwere zvemanyoka izvi svondo nesvondo. Saka pari zvino tiri kuripota 419 yegore rinoi, which 19. Kana tiri kutarisa manyoka aya andati common diarrhea, svondo rino takatowana maripoti e7087 common diarrhea cases, achisanganisa 10 vakatoshaya kubva nezvirwere zvemanyoka. Vakashaya takawana ripoti dzacho kubva kune Makoni district iri kumanikaland vashanu, then kumudzi kumashonaland east vairi, kushamba mumwe chete kumashonaland central uko. Asi dzimwe nzvimbo dzakaripota manyoka kunyanya nyanya imashonaland east ndo yakaripota 1060, mashonaland west wo ichiripota 1052. Saka ndati tiri kuripota for week 9 yegore tichibva muna January. Cumulative vanhu vawara nemanyoka ava vakutosvika 146,699 ne102 vakatoshaya kuburikidza nechirwere chemanyoka zvizvarwa zveZimbabwe.
Munhu angaziya sei kuti abatwa nechirwere ichochi chemanyoka? Vanofanira kuita sei?
So kana iri common diarrhea, isusu tinoti munhu anoziva schedule yake uyezve consistency yetsvina inoratidza kuti anyanya kuita mvura mvura saka manyoka. Saka tinoti frequency but also consistency yetsvina inoratidza kuti munhu ari kurwara nemanyoka. Dambudziko rakanyanya kukura pacommon diarrhea ndere kurasikirwa nemvura mumuviri. Ndosaka ichizonyanya kunoti dheererei vana vadiki vari pasi pemakore mashanu. Asi zvakare vamwe vanhu vanenge vasiri kunyatsonzwa zvakanaka, vagara vaine umwe urwere, vanobva vanyanya kudheererwa nedambudziko iroro remanyoka. Kana takuenda kune anana cholera, cholera inobva yatongoratidza nekurutsa zvakanyanya nekuchaya kwacho, munhu anotopedzisira asatokwanise kuwana mukana wekutombosvika kuchimbuzi, china inenge ichitongobuda isisina control. Kana iri typhoid hainyanyi kuita manyoka, hongu mumwe munhu angaiti zvake manyoka, asi kazhinji inongoratidzawo nekuita kupisa mwiri kusinga zikire tanya sinzipa shakanaka mwiri wese dzimunguva anga toita constipation kutobachikana mbindu macho musinga tofamba dysentery ino yakangofanana ne common diarrhea ndambotaura pekutanga asi manyoka aya anenge ari kubuda manje aine madziwa kana kuti ropa saka ichocho chirwere chakaipisisa chinokwanisa kubva chatongouraya munhu nekuti utachiona wacho unoramba uchitekeshera mumuviri
vanenge vawanikwa vachinzwa zvamataura izvi vanofanira kuita sei kuti vasazowanikwe vachirasikirwa neupenyu
isi tinowanzokurudzira kuti munhu kana asiri kunzwa zvakanaka enda pakliniki iri pedyo newe ubva wangoonekwa kuti zvakamira sei kana pasinawo chinganyanye kukanganisika kana kugodza vanobva vangotaura kuti aiwa izvi zviri raiti kana kuti itai zvakati nezvakati chikuru kukurumidza kuonekwa asi tinokurudzira zvakare kuti dzimwe nzvimbo dzinorapirwa dziri kure nekwatinogara saka tinonyanya kukurudzira kuti wedzerai zvekunwa nekuti sekutaura kwandaita chinonyanya kuzokanganisa utano pamanyoka kurasikirwa kwemvura yakawandisa mumuviri nekudaro mvura iyoyo inoda kukasidzorero tinowanzokurudzira mvura iya yesalt sugar solution time ino yatiri kuchikuru kutonhora mafluids ese anobatsira vanokwanisa kukurunga supu yakanaka kana tea dzakasiyana siyana kungowedzeredza zvekunwa vana vari pamukaka tinokurudzira kuti arambe achipuwa mukaka kudarika zvemazuva ese nekuti takunwa zvinwiwa zvebut zvekuzowedzera zviri kurasika zviya kuburikidza nemaende kuvana dzimwe nguva vanobva vaiti uku vari kuchaya uku vari kurudza